Siabonga Ntunga, thank you very much. Atatenda, good evening. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Tuesday, April 30th, 2013. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
Tonight on Live Talk, we are once again talking about the Zimbabwe Mobile Voter Registration Exercise, which started yesterday.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
It is surprising that since yesterday and today we have been moving around the polling stations in Marondera East and there is no visibility of any staff member from the Registrar General and also from ZEC. And we wonder what is going on because a lot of people in Marondera East are so eager to go and register.
Pana information yakakwana yekuti tinge tichiziva kuti vacho vari kumbozviita ndivanani vakadzidziswa basa ravaroda kuita kupi vachange vachishandira vari papi kusvika rini uye basa racho vanenge vachiriita sei. Saka kana tisina information yakadaro zvinoita kuti zvinge zvichiomera vanhu vanenge vachida kunge vachinyoreswa kuti vange vachivhota. So ndivo matambudziko atiri kuona neprocess yakatanga nezuro iyi. And takatarisira kuti pamwe election commission nekufamba kwenguva itange ichibuda pachena kuti process yacho ichanyatsombofamba sei.
I don't know what is only left for us is to go to our leaders, then we tell them the issue, then they will help us. Otherwise they will help us. We don't know if they do anything.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Zimbabwe's mobile voter registration exercise.
The ongoing voters registration exercise has been described as a sham by the two MTC formations. The parties claim that voter registration teams from the Registrar General's office are deliberately ignoring areas believed to be MTC strongholds. In some cases, they claim that most people are being turned away for not possessing the necessary papers to register as voters.
The MDC is alleging that in some ZANU-PF strongholds, the exercise is believed to be running smoothly, though some in ZANU-PF are saying the exercise has not even started in their areas. Zimbabwe's cabinet last Tuesday agreed on a raft of changes, which were expected to make it easier for ordinary people to access identity documents and register as voters as the country prepares for crucial elections expected to be held sometime this year.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
Onguka Madzadiwa nasi, tuda kuti tinge tichitaura nezve chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuenda kuno nyoresa kuti vange vachinovhota, chinova chirongwa chakakosha zvikuru, asi sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga panoitwa urongwa hwakadai panenge pokandiranwa makobvu nematete zvikuru pakati peveZANU-PF neveMDC pakuti urongwa unenge uchifamba sei. VeMDC vari kuti mune nzvimbo dzavo chirongwa ichi hachisati chanyatsotanga, asi veZANU-PF vari kuti aiwa izvi ndezvemugodzi matsuro nekutiwo kune dzimwe nzvimbo dzine vatsigiri veZANU-PF vakawanda chirongwa ichochi hachisati chatanga. Saka tada kunzwa kuti imi muri kutiwo kudii kunzvimbo dzamuri dzakasiyana-siyana. Gibbs
yevakambe zulukandaba lingambe lichona njani kona ngapo ke nyemakaya tinangapa isipilile sibilo kumakama. Namhlanje ke udabe kutwini sixoxa ke ngohlelo lolu lokuvotisa uZulu. Sizwile ukuthi ke abavela ku Registrar General's office bayabhotabhota indawo eziningi, kodwa ke abamabandla eMTC bathi hayi uhlelo lolu aluhanyiswa ngemfanelo, bathi lapho abazibambe khona esidukwini kungani abantu laba bakhekeleza. Kube sokusithi ke endaweni lapho kugcwele khona abalandeli beZANU-PF babizwa ke bebanengi besiya register ukuthi bavote. Ye, sifuna ukuzwa ngani ukuthi khona ngapho lapho elikhona endaweni zenu kume njani. Nasi nombolo lifone khona manje 001-202-619-2077.
Yeah, I think we have our first two guests lined up. First, we have Honorable Kudakwashe Basikiti, ZANU-PF MP, Mwenezi East. Honorable Basikiti, good evening.
Good evening. Good evening. How are you?
I'm doing great. Thank you so much for joining us. And we also have in Harare, Mr. Jacob Mafume of MDCT. Mr. Mafume, good evening.
Good
good evening.
Let me start. Thank you, Mr. Mafume. Let me start with you, Honorable Basikiti. Tell us what is happening in Mwenezi East. Has this exercise started yet?
No, in Mwenezi East, it hasn't started, and we are still expecting them to come and start the process. But in Mwenezi West, that's where they, I am told, they've just started at one center in a ward. They are not covering all the 9 wards in that constituency, which is Mwenezi West. They were just at one center in one ward.
Thank you so much, Mr. Basikiti. Mr. Mafume, I understand you were in and around Harare South. What is happening in that constituency?
Yeah, in Harare South, no activity is happening at the moment that I've heard of. I've been moving the length and breadth of Harare South. I've not seen any education materials, any officers, or anybody purporting to be from ZEC or the Registrar General trying to register. There's just been activities around political parties trying to encourage their supporters to vote. But as far as the centralized government mobile registration process, there is no evidence of it. There is actually evidence of lack of it.
Mr. Mafuma, tell us, what is the MTC doing about this kind of issue?
Well, we are really concerned. Our leadership, our spokespersons, and everybody has been pushing that this process be done. The Minister of Home Affairs, Teresa Makoni, has been in the newspapers and on various platforms trying to highlight that this process is not happening as it should be. We had expected a flurry of activities, announcements in the press, education materials, adverts that tell us where we are to go and how we are going to proceed. But as far as the situation on the ground is pertaining, there is nothing. So we are going to be agitating that the SEC and the Registrar General get off their butts and start doing the work that they need to do. This is a very important national process. People need to be registered. People need to be part of, to be documented in the electoral processes if we are going to have a meaningful election.
And Mr. Basikiti, what are you doing about what's going on right now? Because some people are claiming that the Registrar General's office is actually favoring ZANU-PF. So what are you doing?
No, I mean, that's a misplaced assertion or allegation, because Mwenezi, as you all know, is the strongest district where ZANU-PF is strong and the MDC is hardly visible. But I'm saying registration has not yet started, and there are many people in Mwenezi who are not registered because quite a number of people came for the land reform and they are scattered around in the resettlement area. They need to be registered. They need to get the proper IIDs for them to be able to vote. But at the moment, it hasn't started. We are expecting, we spoke to the provincial registrar and they are saying they are trying to put up a team. The problem is that the Treasury did not release sufficient money to recruit enough people, and it also means they are not going to be covering every ward as expected. But nevertheless, in Mwenezi, in the centers, using Mwenezi West, where they started yesterday, as a basis for the first ward, they went, they did very well, and they are registering and giving people IDs. The fortunate thing is that they've reduced the distance for travel for people who used to travel 200 kilometers. They will now do 30 kilometers to get to the nearest registration center, as they've slotted them around different places. But it would have been more convenient if they had put it in each ward, or ward based, as they were designed or planned it to run. But nevertheless, we make do with what is available, and we're urging all our people to go to that center which they will be registering for the day. And the following day, when they shift to another ward, we just tell our people, go and register there. So I think it is not very, 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 very progressive to continue to mourn when we know the nation is facing these sanctions and the financial crisis. Where we have the little, let's make do with the little and do the best out of it. Of course, it can't be 100% as anticipated, but that effort which was made, we quite appreciate it, and we are urging our people to make the best use of it as given.
Thank you.
That is the most important thing.
Thank you so much, Honorable Basketi. Let's go to our listeners. Gibbs, would you?
Yeah, in lom nomzana ke uchuba, baba chuba kunjani kula ngapo ke ekoli.
Ayaphila.
Ye, kungathini ngodaba lolu?
Ya, mina ngazi ukuthi ngakhuthaza abantu ukuthi bonke nje umuntu baye bayevota nje. Kungabi nje lokuthi abantu bezondane.
Ye, esikhuluma ngakho lapha ukuthi kule mobile registration team eziphumaphumayo nje zisiya register abantu, kodwa ababonakali abantu labo ukuthi bangaphi. So ungathini ngakho lokho?
Ngingathi nje abantu nje ababonakali ukuthi abakafika ezikoleni.
Ye, ababonakali babhonga ukuthi nyanje akwazi ukuthi banga.
Ngingakhuthaza ukuthi lapho abakhona nje abahambi nje indawo yonke, kwenzela ukuthi wonke umuntu avote nje, njengoba wonke umuntu uphandi kwehlupho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke mnumzana. I think we've got our third guest, and that is Mr. Qhubane Moyo, who is the director of policy and research in the MTC formation of Industry Minister Welshman Ncube. Mr. Moyo, good evening and welcome to the program.
Good evening.
Thank you very much. What can you tell us about the mobile voter registration exercise wherever you are right now?
First and foremost, I will start by saying that we applaud the government for finally starting the process of voter registration. It's long overdue. Second, I will say that where I come from in Nsiza North, we have not seen much activity except in few areas. We are hoping that sooner than later there will be a full rollout of the program to other parts of the constituents and the rest of the country. But using Nsiza North constituents as the model, I think so far the start is sluggish, it's too slow. But also, there are some things that are really worrisome in the process. For instance, you have a situation where the police are, in fact, harassing people from our party who are urging people to go out and register to vote. Today, with an incident in an area called Tombo in Nsiza North, where our chairman of the district, Akias Moyo, and Benjamin Nube, the organizer, were actually told to move away from the area where they were encouraging our supporters to go and vote, to go and register to vote. For us, that's a very, very bad start to the whole process. What should be done is that people should be allowed to move around, canvassing to their supporters and everyone else to encourage them to go and vote, not this current situation where we are telling people to go and register, yet at the same time, those who are trying to encourage them to go and vote are being blocked from doing so. It does not work. We need to ensure that everyone is given an opportunity to go out and canvass to allow their people to go out and vote. But also to make this...
You can go ahead.
No, I was saying, and also, what is very, very important in this whole thing is that political parties themselves are also supposed to go out, all systems out, to encourage their people to be in this process. It can only happen effectively if political parties and the leadership take the lead in the whole process.
Mm. Thank you so much, Mr. Moyo, for those of you who are just joining us tonight on Live Talk. We are talking about the Zimbabwe Mobile Voter Registration Exercise, which started Monday. Regatiende kuna Baba Chamu. Magadi, Baba Chamu.
Nene, magadi.
Tiripoti peo pfungwa zenyu.
Pfungwa zangu zvinoti zvakanaka zvavarikita asi kuti kazhinji pane mongonya ndipo kuti vanobirira pakuverenga saka pakuverenga papa chidikwa kuti paverengwe nema political party ese
ndo zvavagara vachiita wani baba acha
pakubudisa maresults pakuzobudisa kuti nhingi ndi hawina panofanira kubudiswa nevanhu vanoita zvese pakuverenga asi pakuzobudisa maresults kuti ndiani hawina vanenge vasipo panobudisa one.
Ko panyaya yekuvhota apa muri kudzokera here kuenda kunovhota?
Kupakuvhota ratikumbirawo kuti vakaregistra kare vasaita nyuwani vangoedhira vanga varipo ipapo.
Aiwa tinotenda zvikuru baba Chamu nekupinda muchirongwa chedu. Regai tiende kuna mukoma Clifford. Makadii mukoma Clifford?
Ya tiri right kuri sei zvako gogo.
Aiwa kuno kuWashington kuri right. Tipewo pfungwa dzenyu.
Nyaya yevota registration changa chiri chirongwa chakanaka isusu vechidiki vezimbabwe tanga tachitora semukana wekuti tikwanise kuveo tiri mubhuku guru rekuzoti tiwanike tichikwanisa tichizovhota kana nguva yachinge yakwana kufaridza mutungamiri watinoda asi zvatiri kuona kuno has been moving around the constituency yekuchipinge south. The situation is pathetic. My registration centers, on final register, and my various wards, Kuna Zikuiti, Kaukoko, have been Kunenon's Ward 30, Kwama Henye, Kuwad 29, Kwana Chisuma, Hping Road, Shikanzo, Akuna, Shandi, Lekwa Registrar General Wariko, Wanwanga Waka Mira, Vashida Kutiva, Yasaku, Asiva Shandi, or final register of water, Havako. Saka kwatiri isusu kunoku hakuna chirongwa chatichatanga chakamirirawo sevagari chakatomirirawo sevanhu vane shungu dzekuti tipinde mubhuku rekuzokwanisa kuvhota.
Aiwa tinotenda mukoma Clifford. Regai tiende kuna mukoma Sikumbuzo. Makadii?
Makadii.
Tiripo tipewo pfungwa dzenyu. Zviri kufamba sei munzvimbo yenyu panyaya yekuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota?
Yeah, I think zveki iri kugadzira kuti zvinhu zviite. If we can check kuti vanhu vezvesa vakataurirwa over on Thursday, Friday, from day it was a weekend, so they were to implement a program avo ne Monday, ne Friday. Just imagine, let's give them time, they'll come and organize kuti zvinhu zvinyatsofamba. Mhanyisa vavo zvikuru kuvablema vanhu vezveki kuti vanonoka kuita basa. Just imagine they were not given enough time to prepare for all those things kuti vaite mazvinhu zvese vagadzirire votraina vanhu. Hazvina kuita nenguva, havana kupiwa time. Let's give them time and organize their things. At the end of the day we'll give them a pam pam, vaita mabasa chaiyo chaiyo. Let's give them time, let's not just blame them too much. There are no one to blame but vakanonoka chete kupiwa zvinhu zvacho. Ngatimirei basa richaito.
Munokuluma here?
Yewe, ndakakuluma.
Mvo wetu kunjani kunapo ke Sikumbuzo? Mpile, usati niko napo yechise redio yako.
Hello?
Ye, yechise redio yako umezu posela kukuti katu siti niko napo ke. Ye.
Mbucho wekuti izeki singa ipilege kakhulu emsebenzini lo ituwe ituwe nzi. Ngoba bachele ngesikhathi esifitshane ukuthi bangihambe bevole berejista abantu. Singakhangela ukuthi i-cabinet ihlale nini namalanga waqambile ukuthi abantu bezele emsebenzi ngamalanga amalutshwane ngo-Thursday, what i-Friday, Saturday, Sunday weekend akula muntu emsebenzini. What I know they were working all those days to make ukuthi bazofica amalanga la ngemonday sebelikhozile. But babhoda mina lapho engikhona ngiyababonile sebibi bebhodabhoda bezama ukuthi to come up nezinto zabo ezigwaleke ukuthi basebenzele umsebenzi. Njengabantu abaphiwe isikhathi esilutshwane ngithemba bazasebenza. At the end of the day sizabona ukuthi umsebenzi abo abawenzile uyabe usu-right ngoba basebenze into zabo sezigwaleke. Let's give them time, asibapheni ithuba sibone ukuthi amalanga la kuya bazasebenzela. Then we can blame them after looking ukuthi sebephiwe ama-resources
bona vafeyile ngapha ukusebenza. Otherwise these ama-resources malutshwane. Just 38 million the whole country is a little money. Just waiting until the government ibiseyinye imali phezulu ukuthi basebenze umsebenzi wabo okwanileyo. Otherwise 80 million azange ikwanise ukuthi ibahambise bahlale lapho bahlala khona ama-allowance and the likes, imota nani lana azange kukwane.
Yes,
but the government let it chip in ngenye imali ukweze ukuthi sibe ne-blame esizayibona at the end of the day nxa sibe feyilile.
Siyabonga ke mnumzana Sikhumbuzo, lapho khona kunangapho ungadinelwa kusasa uphenduke phela ungakhohlwa.
Hayi, sibongile tata.
Rigatinde kuna mkoma Elias. Makadi mkoma Elias.
Tiripoti makadi.
Tiripoti pewo fungwa dzenyu. Asi dzorai volume ye radio yenyu hatizonzwanani.
Zvakanaka. Kunokuwe ku-headless constituency. Program ikari kutirwadza chaizvino kuti tichange takatarisira kuti tichawanawo vachiuya kumawadhi kutitaura kwavakaita. Asi tawanika muno muconstituency mese mine 2 masenders ku-headless kune polling station 1 ndokoengo wari nekuchiomo. Saka vanhu vazhinji taenda ikokoko tichange tisina zvitupa tenge tichizi tinotora kwatakatorera uyezve kune wamwe vangu vakatikurei vatoshaitwa vanzi inini chizvimire zvakakwana. Saka muda kutorwa mafingerprint oenda kukg6 aenda kukg6 zvinotora 3 months kuti muzowana chitupa. Asi izvu vakatireza kuti 3 months dzacho isusa apa mavhoti yacho achinzi arikono kukurumira saka tichione vamwe vatoripo izvizvezvi vamunogona kutaura navo vaenda vashaitwa.
Ngavauye tinzwe.
Halo.
Taura henyu zvii zvaitika pamaenda?
Zvaitika pataenda taenda kundotora zvitupa tasvika muya ndandine bheti rekufa papapa wangu nechitupa chamai wangu nehanzvadzi yangu. Saka tasvika kuya tichibva tapinda mukati zvikanzimi mamufanirwe kunge muchitorera zvitupa pano motanga matorwa mafingerprint. Matorwa mafingerprint oendeswa kuHarare kuKG6 mabvu azobva ikoko oendeswa kwaRusati. Saka zvinotora 3 months usati madini usati matora zvitupa. Saka zvinhu zviri kutotinetsawo vamwe vakaratawo vatatinawo wanzi endai kwamakatorera kuinyanga vamwe kupi. Saka hazvina kumbotifadza pa takatogumbuka izvozvo.
Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ye ndo mnumzana ke uGabula. Baba Gabula kunjani?
Kona kids kunjani foti?
Hayi mpilo foti posa lako konapa.
Kids ngilokudana okukhulu ukuthi i-program eqhakatheke kangaka lapho engikhona mina ngiku-ward center lapho kule business khona lesikolo. Asiboni lutho on the ground ngikhonapha enzikini kaBulawayo civil kodwa ngakhangela ukuthi yiyo indawo phela ele population concentration kakhulu ntanga asebethene 18 years. Now silohlupho lokuthi asibaboni laba bantu on the ground. Bese ngisiya ukuthini i-publicity yona ngikwaye okokuqala asizange siyibone ngokwaneleyo sibe nxasikhali luhlelo oluqhakatheke okonganani elizweni. Bese sikhala ukuthi isikhathi sonke vele koBulawayo yona li-center elivele ikhona ungaphosa ukuthi uyakulandelela nje emadorobheni abantu abaningi bebesiba-discouraged bebuyela emuva ngani ngama-requirements afuneka ekuthini umuntu abhalise ikakhulu lona lithepho okuthiwa i-proof of residence leyo lama-letters of confirmation ontanga abaningi abalazo incwadi leziyana. Kodwa sicathanisele emakhaya emakhaya uyaphica ukuthi usobhuku kuthiwa kabhale abantu bonke abaselayinini la bantu aba-under age bahle abakhethe information yonke la. Nakunzima ukuthi singacabangela ukuthi i-politics isiluthumbile lolu hlelo lokubhaliswa bantu okumele babhaliswe. Now ngizagcina ngokuthi i-voter registration le nasiyikhangele bakithi kungaba kuhle ukuthi lathi silandele okwenziwa amanye amazwe esadeth umuntu wonke ule record i-birth and death registry ilama records kungaba kuhle ukuthi u-registrar general from time to time athathe information lana automatically athethe i-voter roll.
Ye siyabonga kakhulu ke mnumzana Gabula ngamazwi ahlakaniphileyo baba. Blessing global.
Rigatende kuna mkoma Jameson makadi.
Nchimba makadiyo.
Tiripo muri kupi mimi?
Ndiri kuchipinge South constituency kuwadhibhedi.
Kwakamira sei?
Zvine
ndinenge ndinotirwadzo mumwe wangu nenyaya yekuti ko takaswera pazvara nezuro takagarira tichiti kuda vachauya kuzonyoresa tichitasawo mazita enyu asi rakangovira zuva tisina kana one watakaona nhasi ndokubva tapama futi the same thing tikagarira tikaswera futi takangogarira tikashava munhu wadi wauya kuzotinyoresa kuvhota saka ndakutofunga kutoti maybe inenge iri strategy yevanhu vezano kuti kana kuri kuti vanouya kuno kuno kuti inzvimbo yavanoziva kuti what did that mean vanofarira MDC zvisingadiri saka vari kutoita sokuti maybe ingatova strategy yekuti kana vakauya vakanyoresa kudi kunoku vanenge vava kutowirisa chii MDC saka zvinova ndo zvinhu zvinenge zviri kutsutsumisa vanhu vakawanda vari kunoku uye futi ndanichida kuti nditaure dzimwe hama nechichangana chinova ndo language yedu yatinoshandisa kunoku yokuti ndanga ndiri kuti inini zvisimbile itsamirine kusikira kasikuga tolo naikugama mwani ndava kuitsanisa kuikota kuivota vangasvika mara avakotanga kufika saka namina kuna atisa chingava chii chinzini nechivavharira kukuenga tiitatsanisa kuivota namina ana achitii saka anikomberawo ku vangaendzawo siriasi zvihina akunoku kukwani akota kuitsanisa ikota kuyavota zvihivevuke navoekusahii nava munhu ndoimunda vaku kuatafuma tikonegi nemina nivulavula kukoda kukama henye nekesini
Aiwa tinotenda ndofunga vanzwa vamwe vanotaura chichangani tatenda zvikuru regatiende kuna Reverend Ngungu makadii makadi henyu
ikuna ndinofara makadi nozei
aiwa isu tiri wadi taura henyu ngoti nguva yedu ndo inenge isina kumira zvakanaka
kunoku mavoters roll haisati yambosvika kuno kuzidhateni kuzombe handizivi kuti zvindafambiswa sei tatoneseka zvikuru nokumirira kuno nziko vanoda kuti vanonyoresa vanotora matsamba kuna sabhuku asi sabhuku wacho inodhindirwa nachairman wezano saka zvinhu zvinotinesa
taurai zvenyu saka mambotaurawo here nevanokumirira emuparamende kuti ndo zviri kuitika
vanotimira muparamende hatina kunge tataura navo kuti mazuva ano vari mubishi rekugadzira maelection awenasini awa eprimary havaonekwi
okay aiwa tinotenda zvikuru Reverend nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinotenda
tichasvitsa chichemo chenyu kune makurukota acho anoona nezvenyaya iyoyo vakembo muhadi namai Teresa Makoni rega tiende kuna mukoma Jimmy makadi mukoma Jimmy
ndangachitaura kuti vanhu vanosevenza basa ava havasi kuita basa saka vakuru vavo vanofanira kuona kuti kana munhu asiri kusevenza toda kuziva kuti ari kuvaudza kuti vasasevenze ndiani ndivatoda kutaura naye nokuti kana tichingoti vanhu vasina fesi hatisi kuita zvebasa vanhu vanoita zvebasa vanoziva kuti John haana kuuya kubasa todhira najohn asina kuuya kubasa kwaanofanira kunge achienda ndizvo zvinoitwa
batai munhu
zvinoisi kana tichingosenza tichingoti vanhu kunge zvipoko ndiri kuona senge tiri kunyatsokoniwa ipapo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Jimmy nekupinda muchirongwa chedu
allright maita henyu
tatenda Gibbs
yeah we've got a number of messages on Facebook and WhatsApp I'll just read one or two Stop on Buffalo says ZANU-PF is behaving like a high school bully in this makeshift government These fragmented MTC formations must fight their limbs out to have things done the right way and not President Robert Mugabe's way. Then Gift Moore says, why should a sane person go to a registration point without an ID card? Political parties must wake up and educate their supporters about such an exercise. Walala, wasala. And then we've got Gib Tins, who says, the Registrar General Dubai Wamdete goes to a ZANU-PF conference as both an employee and a cadre. So what he's doing is unfair. So I think we end there.
Sorry, we are out of time and we have to end it there. We want to thank our guests this evening. Kobani Moyo, MDC formation led by Professor Washman Ngube, Honorable Kudakwashe Basikiti, ZANU-PF, and Jacob Mafume, MDC formation led by Prime Minister Morgan Tsvangirai.
Thanks also to listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C.
And yours truly, Blessing Zulu. Good night.